Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 25 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa, zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, nhasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvakachamadza vanhu munyika, sezvo zvichireva kuti mitengo yezvinhu ichawedzerwawo zvakanyanya. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Muchizivizo chaita nhasi, ZERA yati mutengo wemafuta edhiziri wava US$0.71 uye wepetro wava US$0.63 kutanga nhasi vachiti izvi zviri kukonzerwa nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta pasi rose. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika avo vati zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvikafu. Amai Rumbidzai Mancube vati kufamba nemotikari kwave kudhura uye zvichawedzerawo kudhura kweupenyu sezvo mitengo yezvinhu yagara iri kukwira zuva nezuva.
Kukwira kwaita petro kukwatoti afekta isu tinosifamba nedzimota. Haichatombofambiki nayo motikari iyoyo wakutongosiya kumba otokwira zupko nevamwe. Izvezvi mari dzatatakaisa padivi dzebhajeti hadzichakwani chingwa, hupfu, mafuta, shuga zvese zvakwira nokuti pei dzedu isadzina kukwira. Mukapinda muzvitoro namwari munodzoka muchigunun'una. Tokumbirawo tokumbirisawo kuti hurumende ititarisirewo ipapa itibatsire. Hatizivi kuti vangatibatsirawo sei asi tatoomerwa noupenyu.
Mitengo yezvinhu yakaita chamaramba mhuru svondo rapfuura, mutengo wechinga uchiwedzera nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva pamadhora emunyika mazana 200 nemakumi manomwe 270 kusvika pamazana 300 nemakumi mashanu nemasenzi 200 kana kuti 352 RTGS. Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa ayo oita mari inodarika chiuru nemazana 500 emaRTGS kubva mumazana 600 svondo rapfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwirawo kusvika kuchiuru nemazana 700 mune zvimwe zvitoro izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kuwedzerwa mari kumabasa. Mumwe mugari wemumasvingo vatitus Magwede vati kukwira kwaita mafuta edzimotokari nemitengo yezvinhu kuchapedzisirawo kwasvikira kumari dzezvikoro izvo zvave pedyo kuvhurwa.
Zvinhu zvese zviri kutotemesa musoro nokuti zvinhu zvese zvichatokwira. Tichitarisa senyaya dzezvefundo, mafizi evana achatokwira uye mainifoms nemabhuku nechikafu chevana especially vanogara kuzvikoro zvine zvemabhodhingi chaizvo zvichatokwira. Uye zvenyaya inonyanya kukwadza ndeyekuti mihoro yavashandi hurumende iri kuramba iri pasi pasi zvinhu zvese zvichingokwira. Hazvina kutombomira zvakanaka zvinhu chose.
Panoona nezvekufambisa kwemabasa, musangano runorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta emotokari kuri kuipira vatengi.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel tikona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services nekuti fuel is a major cost driver production ema goods ne the movement of the same group goods kuti zvisvike pama markets azvino chidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa pama products waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Izvi zvatsinirwavo nevanoona nezvemamiriro ehupfumi hwenyika vakazvimiririra uye vachidzidzisa pachikoro cheGreat Zimbabwe University Dr. Great Sunge.
Kufuta dzimotokari ndo imwe mbambo yemafambisirwo ehupfumi munyika medu senyika landlock. Muchaona kuti kugadzirwa kwezvinhu zvinoda mafuta iwaya, kufambiswa kwazvo zvinoda mafuta iwaya, ivo vanhu vanofambiswa nemafuta iwaya. Saka kana mafuta achinga akwira mutengo, zvinoreva kuti kugadzirwa kwezvinhu ikoku zvino vanogadzira zvinhu kuti varambe vari mubusiness, vanopedzisira asaidzira kudhura uku kuvatengi, zvoita kuti kana zvinhu zvotengeswa muzvitoro zvaakutengeswa nemutengo uri pamusoro.
Vemabhizimusi munyika vanoti kukwira kuri kuita mitengo yemafuta emota zvinokonzera kuti ivo vakwidzewo mutengo sezvo mabasa avo ose anorarama nekufambiswa kwezvinhu. Mukuru webazi rezvemabhizimusi munyika reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutasvo vati dambudziko rekukwira kwemutengo richaramba ririko kwenguva yakareba nenyaya yekukwira kwemafuta edzimotokari pasi rose.
Ndingati nini muchidimbu, zvinodzikisa kutengwa kwezvinhu nokuti kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira, vanhu votadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri, toda kutoyeuchidza vatengi kuti vagare vachiziva kuti kukwira kwepetrol tichagara tinako kunyanya nyanya takanangana nehondo iri kupwititika pakati peRussia neUkraine.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rehurumende rinoona nezvekutengeserana munyika sezvo gurukota ravo Dr. Sekai Nzenza vati vange vasingakwanisi kudayira sezvo vange vari munzira kuenda kuBulawayo kumusangano weZimbabwe International Trade Fair. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Svondorapfuura vakati zvinhu zviri kukwira munyika nepamusoro pemabhizimusi vari kushanda nevekunze kuti vakonzere kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vairidzi vanoti kunyangwe zvikoro zvikavhurwa havasi kuzoenda kubasa sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana uye mari yavari kutambira ishoma zvikuru. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavasira Zhou vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kubasa svondo rinouya panovhurwa zvikoro sezvo vasisina mari nekuti vari kutambira mari shoma zvikuru. VaZhou vanoti hurumende inofanirwa kuvapa mari yekumbofa nobatsirikana.
Kuvhura zvikoro kukotoro rechipiri kunonetsa kusarirwa kwokunge varayiridzi vachinge vapiwa mari inonzi rescue package nehurumende. Varayiridzi vakatambira mari yamashangura bhadha iyo yakapera kare kare.
Vaenderera mberi vachiti chinonyanya kuvarwadzawo kuti vamwe vashandi vehurumende vakaita semauto vakawedzerwa mari dzemihoro asi ivo havana.
Zvekare pakawedzerwa vamwe vanoita semasoja 37% salary increase manje manje varayiridzi havana chavakabatsa. Mari dziri kutambirwa navarayiridzi dziri pakati pe18,000 ne24,000 hatichakwanisi zvadzo kana kutenga 5 kg yamatema. Apa transport yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti hurumende iri kuda kupatsanura vashandi nekupa vamwe ichinyima vamwe.
Apa tinonzwa kuti masoja vakavapa 37% asi vakanyarara panyaya yevarayiridzi. Zvino kana takatarisa zvefuel costs dzakawedzera pakutaura kuno kwatiri kuita.
Vataderera vanoti hurumende inofanirwa kutaurirana nevadzidzisi zvikoro zvisati zvavhurwa.
Saka isusu seZimbabwe Teachers Association takagara tichipa mukana nyaya yekutaurirana at Apex Council level kuya kwatinoti kuziko pakatonyorwa matsamba yekuti chiuyai tigare pasi titaurirana sehurumende. Haisati chete yatichitideidza kuti tiende kunotaurirana.
Mumwe mudzidzisi wemuchinoi vaRosten Mutapwa vanoti sevadzidzisi vanoita basa guru izvo zvakaratidzwa nekupasa kwakaita vana nokudaro vanofanirwa kupiwa muripo wakaringana.
Kuzino maiza uzi sika kabuda e oni elefu. Kachata kuti upasa kuwa na kaka nyora kunzo kuruku enterera mbiri. Tichinza nzani makole ya fura. Kuzino ratisa kutuwa zizi suwaru kushanda nduwaru kuda basara. Asi chino zo kumbura ndiche kuti itika zutari sa mworo. Kuruku wa zizi isi kutera kwe mwezi. Tu uneta kuti paradize kuti asina kumira zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa Labour Economists and African Democrats kana kuti lead Muzvare Linda Musariri vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi vose vehurumende mari dzemihoro.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ive hurumende inotora matanho kuona kuti hove wevadzidzisi vedu mukati menyika yedu inoenderana neraramo iri mukati menyika.
Asi gurukota rebazi rezvedzidzo muzvina fundo po mazima vanoshora danho revadzidzisi rekuda kurama mabasa pose panenge pachivhurwa zvikoro vachiti kuda kushandisa vana vechikoro kuti vawane zvavanenge vachida. Varayiridzi vave nenguva yakareba vachiti vari kuda kupiwa mihoro yemari yekuAmerica asi hurumende ichitsika madziro. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupa kuti vashandi vakawanda vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wepagore wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. ZITF inovhurwa mangwana yopera nemugovera. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuuya vakundikana sezvo vave kutungamira urongwa hwekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaMwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu svondo rakapera. Dingindira regore rino rakanangana nekuvandudzwa kwepfungwa nemuonero panyaya yekugadzira zvinhu nekuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Kiro rekutsira vanosangana kuplawayo vanotengesa zvavarikutengesa nevanoda kutenga zvavarikutenga vachisangana vachishambadza zvinotengeswa vanoda kutenga vachitengawo kana kuti vachitavo zvipfukirano nevanenge vachitengesa.
Zviripowo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere muchiti izvi zvakawanikwa kuburikidza neZITF? Kwa munga pao vamwe vama bizimisi wa sati wa ziwa neje trade fair nda api. Vanoshambadza nokushambadzirwa mukutengeserana umu vanosara vamire papi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Rakati kure iroro rekuti makambani mazhinji asikuzokwanisa kuti vange vane mari inosara kuti vaita izvozvo zvekushambadza vachitsvaka masendi kunze taitera. Takatarisira zvimwe zvinhu zvavanofana kuita nemari iyoyo zvekuti makambani avo ararama. Saka zvakakoshawo kuti vanoita zvekumaneja upfumi munyika muno vange vane mitemo inoita kuti makambani akwanise kushanda asina zvinovapiringa zvakawanda.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vachitaura vari parunhare kuHarare. EmuAmerica anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAnthony Blinken uye vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin nasi vasangana nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nasi muguta guru reUkraine Kiev. VaBlinken vaudza vatori venhau muPoland kuti mushure memusangano uyu America iri kuzodzosera vamiririri vekumuzinda wayo muUkraine vayaimbenge yadzosa kumusha pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. America yati iri kuzotumira zvimwe zvombo zvekubatsira Ukraine muhondo neRussia iyi. Vatiwo America ichabatsira dzimwe nyika dziri mudunhu riri pakati nekumabvezuva kweEurope dzakakomberedza Russia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kudoma amai Bridget Brink semumiririri weAmerica kuUkraine uye pari zvino vari kuSlovakia. Britain yakatiwo yave kuvhura muzinda wayo muUkraine. Zvichakadaro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan muAnkara muTurkey nasi vasati vaenda kunosangana nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nemuvhuro vozoenda kuKiev nemusi weChina kunosangana navaZelensky. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvinafundo Elliot Masocha.
Ndiri kuona kuti zvinenge zvapambira zvehondo yekuUkraine. Russia yachinja marwira yanga ichiita hondo, America voku ichiwedzera zvombo nezvakawanda zvimwe zvamasanctions kuRussia. Saka ihondo yasvika pane imwe yatingati imwe stage inorwadza zvakanyanya vanhu vari muUkraine. Pamwe chete nokuRussia vari kurwadziwa zvekare nenyaya yemasanctions anenge achiwedzerwa. Pari zvino tinoona kuti mukuru weforeign minister pamwe chete nokumasoja vanotova kuUkraine izvezvi kuzama kutaura nomukuru weUkraine. Zvinoreva kuti kufamba ikoko kusvika kwavaita kuUkraine chiratidzo chikuru zvikuru chokuti America icharamba ichisapota Ukraine zvakasimba kusvika kumagumo kwokuti Russia ichazokundikana kuramba ichirwisana neUkraine.
Tichiona kuti iyo America iri kuwedzera mari yairi kupa Ukraine panyaya yezvombo, izvi munoona zvirevei?
Izvi zvinoreva kuti pano ushamwari hwakakomba chaizvo pakati peUkraine neEurope yose neAmerica. Zvekare zvinoratidza kuti America ine chido chikuru chaizvo kuti pasi rino pange paino runyararo. Saka vakarega Russia ichiita zvairi kuita muUkraine vasingasapoti Ukraine, Russia inomukana wokuzoenda zvekune dzimwe nyika. Saka chiratidzo chokuti hondo hadzifanira kukuvapo, kana hondo dzikavapo saizvozvizvi America ichamira naavo vanenge vachida runyararo kuti pasi rino rose risanyanyi kurwadziwa sokurwadziswa kwavari kuitwa neRussia. Zvinhu zvichikwira pasi rose, America iri kuzama kuzvidzimbirira pasi kuti aiwa hondo ingaipere, tichazama kuisa zvombo kuUkraine kuti izvidifende, tichipa meseji kuRussia kuti haifaniri kuita izvozvo zvokurwisa nyika dzimwe dzine dzakazvimirira dzega.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya Kenya inoti huwandu hwevanhu vari kushungurudzwa mudzimba kana kuti gender based violence wakawedzera zvakanyanya munguva yekurwisana nedenda recovid-19 zvinonzi zvakakonzerwa neurombo hwakawira muruzhinji. Gwaro rakaburitswa muna kukadzi gure rino nesangano remagweta echidzimai reKenya Federation of Female Lawyers rinoti mhosva zhinji dzakamhangarwa kwariri dzaive dzekushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Vari kutungamira France parizvino vaEmmanuel Macron vanzi zviri pamutemo ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa nezuro. La Macron vakakunda nemavhoti anodarika zvikamu 50 nemasere nechidimbu kubva muzana kana kuti 58.5%. Vavaikwikwidzana navo amai Marine Le Pen vaive nemavhoti zvikamu 41 nechimwe nechidimbu kana kuti 41.5%. Sangano repanjea Zimbabwe AIDS Trust rinoti mutsvakurudzo yarakaita muna Gunyana naGumiguru gore rakapera zvakabuda pachena kuti nyaya yekutenderedza mashoko ekunyepa nezvenhomba yeCovid-19 chimwe chezvikonzero chiri kupa kuti vanhu vazengurire kubayiwa nhomba yeCovid-19. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvekuongorora zvirwere zvinotapuriranwa musangano repanjea Trust amai Gwendolin Chapwanya vanoti zvimwe zvakabuda muongororo yavakaita zvakaratidza kuti vanhu zvikuru kumamisha vakatadzawo kuenda kunobayiwa nhomba sezvo kuzvipatara kwayaibayirwa kwaive kure uye dzimwe nguva vaisvika kusisina nhomba dzacho.
Futi chatakaona kunyanyanyanya kumarural areas yanga iri nyaya yekuti mufambo kubva kunogara vanhu kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji kunyanya vanhu vechikuru vaitaura kuti distance yekubva kwavanogara kuenda kuzvipatara yakanga yakareba. Saka munhu kuti azofambe 3 kilometers kuti anobayiwa vaccine akaona zvisina kukosha kwaari. Tozoti tasvika ikoko futi kumahealth facilities vazhinji vaitaura kuti tasvika taigona kunzi vaccine haripo, asi iwo wafamba 5 kilometers kuti uye kuhealth facility. Saka ndomamwe matambudziko akaita kuti vanhu vasaende kunobayiwa.
Mai Chapwanya vaendera mberi vachiti
mukufamba kwenguva kwakauya anonzi mavaccines anova akanga akufurudzirwa vanhu kuti vabayiwe kuti vasafe kubva kuchirwere cheCovid-19 uye zvekuderedza mukana wekurwara. Asi nekuti vanhu vanga vasina ruzivo pamusoro peCovid-19 yacho vakabva vashaya futi ruzivo pamusoro pemavaccines, zvinova zvakaita kuti vanhu vanetsekane kana kutadza kuenda kunobayiwa mavaccines. Saka vazhinji vakazvitora zvakanaka vakaenda kunobayiwa, asi vamwewo vakatadza nekunobayiwa, zvinova zvakanetsa vanhu vazhinji uye zvivanga vasina kwekuti vaende kunobvunza nekuti kwacho kwavaifanirwa kuwana ruzivo kwakafana nekuzvipatara kana kumaclinic kwakanga kwakavharwa nenyaya yemalockdown.
Vanotiwo zvimwe zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vanhu vazhinji vanovimba zvikuru nezvavanoudzwa nezvedenda recovid-19 panhepfenyuro uye nana mbuya utano avo vakatekeshera mumamisha. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapurira madr Tina Shegedi vanoti vanhu havafaniri kuteerera mashoko eWhatsApp, Twitter neFacebook nokuti kazhinji anenge achitaura manyepo panyaya yenhomba. Vaendera mberi vachiti kune chikwata chezvipa ngamazano chenyanzvi munyaya dzezveutano chinoshanda pasi peNational Immunization Technical Advisory Group chinotanga chaongorora nhomba dzese dzisati dzabayiwa vanhu munyika.
Mumwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana-siyana magrupu emaWhatsApp, paFacebook, paTwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzviignore. Zveshuwawo kune vakawanda vanga vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi. Zvawedzera kasensikefu yeke kuti vamwe mavhaksini haana kuongororwa zvakanaka ende sechinhu chatisina kugadzira tega pane mubvunzo wekuti tine shuwa kuti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi auda kuuya pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory kundoo inoongorora kuti mavhaksini ari munhu makanaka here angakuwadza vanhu vemuzimbabwe here.
Nhomba dzeCovid-19 dziri kubayiwa vanhu munyika dzinoti Sinovac neSinopharm dzakabva kuChina, Sputnik V yekuRussia ne Covaxine yeku India. Chiremba vari nenge weparamende inoona nezveutano Dr. Peter Matarutse vakurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba sezvo denda iri risati rapera. Amai Chapwanya vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamask kana vari munzvimbo dzine veruzhinji.
Vanhu vanovimba nemashoko anobva kuvashandi vezveutano nemashoko anobuda panhepfenyuro. Saka tiri kungoramba tichiti isusu vanhu, rambai muchiteerera zviri kubuda munhepfenyuro imomo, murambe muchibvunza vashandi vezveutano kuitira kuti muwane ruzivo rwakakwana pamusoro pecovid-19.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera kuSouth Africa, China neSouth Korea. Zvichakadaro, bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19, zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 5468. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvemusika weZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uyo huri kutanga mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa, zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana, sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Dini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwamafutha ezimoto kutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijukela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwela imbhida, kukhwele yonke into isepa le transport nje yokugada.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimoto. Ebikwa kuyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi iZITF 2022 uyaqala kusasa. Siyajabula ngendlela osomabhizimisi abasukumele phezulu ngayo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2022 uyaqala kusasa kuLawayo. Abalandeli beqembu lenguqoqo leHighlanders bakhala ngokuthi bahlukunyizwe ngamapolisa ngomgqibelo eShevane lapho lelo qembu eliye ladlala neFC Platinum. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota ebikwa eyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni. Intengo entsha yamafutha epetulo yehle isuka ku-$1.67 le-US dollar yaya ku-US dollar $1.63. Ngakwelinye icele kuZulu ukhonona ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ophekisa okwethusayo. Ngevike edluleyo abenkampani ye-United Refineries Limited bakhuthaze uhulumende ukubana abavumele ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe ukuze bahlenge inkampani yabo ngoba ukusilela kwalimali kubabuyisela muva. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Energy Regulatory Authority bethule umbiko wenguquko kwintengo yamafutha ezimota sithi kuhambelana le ntengo esikhona Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi uhulumende kumele abone akwenzayo ngemali yelizwe elokhu iqhubekela phambili isehla isisindo.
Ukukhwela kwamafutha ezimoto kutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijukela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwele imbhida, kukhwele yonke into isepa le transport nje yokugada abantu besiye endaweni ezihlukahlukeneyo. Akulanto ezasala emuva ngokuba ekukhweleni kwamafutha ezimota kufuqa yonke into iqanse lapho osomabhizinisi sebedlulisela ubunzima kubathengi. Ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende enze into efaneleyo, alungise ilizwe, alungise umnotho. Ngokuba lo mnotho uyaxega kawumanga kahle, yikho kulula ukuthi izinto zikhwele siya phezulu, imali yeZimbabwe lahlekelwa ngamandla okwenza izinto ziqanise siya phezulu.
Umnumzana Nkanyiso Bebe isakhamuzi sakoBulawayo uthi ukuhlanganiswa kwamafutha okuthiwa yiZera kutsho ukuthi amafutha ayabe engasahlali ezimoteni.
Ukwehliswa kwentengo yamafutha ezimota lugatsha lweZera siyakwamukela sibili, hayi siyakwamukela, kodwa ke sinanzelela ukuthi hayi asokwehla vele khona okutheni. Labo abathengisa amafutha ezimota bebevele bethengisa phezu kwayona le intengo, bahleli bethengisa phezu kwayona le intengo eyabe iqanjwe yiZera. So ke lakhathesa kusize kusimangalisa ukuthi vele bazaqhubeka benjalo bethengisa ngeprice ephezulu kulaleyo vele eqanjiweyo. Kanti ke futhi okunye sikunanzelela i-blending le iZera isikhuluma ngayo ukuthi amafutha sokumela ku E10 kuthi ukuthi amafutha azabe sephephuka, azabe engasahlali vele ezimoteni ngoba abevele engahlali wona kakhulu ngesikhathi kuthiwa akula blending eyenzakalayo.
Unkosikazi Linda Siziba uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kukhweza intengo yempahla zonke.
Nxa ifuyo lokhu iqansa kutsho ukuthi ama-prizes ezinto zonke vele lawo azaqana and ipetrol yona ikhangani yehlile kumbiko lophuma kuzera kodwa nje emagarajini lokhu vele ibetween $65 isiya ku-$69 yebo kambe kulempi le ekhona phakathi kwe-Russia le-Ukraine kodwa kanti kungani ukuthi ifuyo yezimbabwe iyaqansa ukwedlula ifuyo yegoli langale khathesi ama-salaries vele ame one ndawo akhwelanga kodwa siyabona ukuthi izinto zayo zilokhu zikhwela zisiyala imfice zabe siyihola.
Inkosikazi Melody Msipha, omunye wabathengisa emkambo, uthi sekunzima ukuthi bathole amafutha okuphekisa ngentengo ephansi, njalo awasabonwa.
Ukukhwezwa mchokocho kwefuyelo kuyazibulala kakhulu nxa sikhangela i-cooking oil ngendlela ekhwele ngayo. Kubuhlungu kakhulu kithi esithengisayo, siyithola nzima njalo idula, okokuthi ngabe amankampani amakhulu enza njengathi ukuthi wayiwode nge-foreign currency ukuze ibhizinesi ingawi sonke sincedane.
Intengo yamafutha edizili isuke kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili amadola eZimbabwe, $218.01, yaya kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi ayisithupha, $264.77. Ngemali yeMelika ikhwele ngamasenti amathathu i-3 cents, isuke ku-$0.68 yaya ku-$0.71. Iphetulo yona ngemali yalapha eZimbabwe isuka kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili, $216.78 yaya kumadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu, $254.40. Ngemali yeMelika yehle ngamasenti amane, i-4 cents, isuke ku-$0.67 yaya ku-$0.63. Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Refineries Limited uMnumzana Busisa Moyo yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa kuviki ephelileyo ekhuluma lephephandaba le-Newsday ubekhala ngokuba intengo ezijiyeneyo ezokuthenga imali yaphandle yelizwe zibathwalise nzima njalo kubaphambanisa umsebenzi okugcina kudale ukuba intengo yamafutha ilayo iqanse. Nimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka uyaqala kusasa kobulawayo. Abenkampani iqondisa lombukiso bathi sokubhalise osomabhizimusi abedlula amakhulu amahlanu abaveze isifiso sokuzabukisa lonyaka. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kuyaphithizela kuluthuli kobulawayo ngaphambilini kokuqala kusasa kombukiso wezokuthengiselana owaZimbabwe International Trade Fair kuze kuyefika insonto kulabo somabhizimusi abasuka phetsheya kolwandle ezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Busisa Moyo uchasise kabanzi ngombukiso walonyaka emhlabeni intathizindaba owenzeke khona eZIT lawayo.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizinisi iZITF 2022 uyaqala kusasa. Siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Sikhuluma nje iningi labo sebefikile bazatshona lamuhla beqedisa ukulungisela indawo zabo zokubukisa andubana ukuqala umbukiso kusasa. Ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane, over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umnumzana Moyo uqhubekele phambili echaza ngokulandelwa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamalanga ombukiso we-ZITF.
Sizabe siwenza lo mbukiso silandela okusemthethweni mayelana nge-COVID-19. Siyacela ukuthi wonke umuntu oza kulo mbukiso ezebukisa into abazenzayo abuye asithe ngama-exhibitors. Kumele babe le-PCR test kumbe i-rapid test uma bengena ukuze ebukisa impahla lapha eZITF. Ngolwesihlanu lapho esenza khona ukuvulwa kweZITF emthethweni umongameli lapho evula iZITF, kuzadingakala njalo ukuthi wonke umuntu ozayo abe nayo i-rapid test kumbe i-PR test ukuthi angene abukele lokho okuzabe kusenzakala ngolwesihlanu lapho umongameli evula iZITF ka-2022.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi wamukela ngenjabulo enkulu izethekeli ezize kuleli dolobho zilanda umbukiso oweZITF.
Impela kuyena leviki siqala ukwamukela izethekeli zethu. Sizamukele emzini wamakhosi lamakhosikazi obulawayo kuZITF iZimbabwe International Trade Fair. Sithanda ukuthi sibikele izethekeli zethu labo bonke abantu ukuthi bamukelekile abazizwisekhaya. Abantu bakobulawayo abantu abalobuntu abahlonipha esinye sizalwa.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi umbukiso weZITF uzaletha ibhizimusi edolobheni leli kanye laselizweni jikelele. Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi ulombono ofanayo.
Yikuthi into leyi ikakhulu ngathi uyakhangela ngapha ngoluhlwini lemandebeleni kuletha i singathi movement of i-business singathi movement especially sikhangela ngokutshintshana kwemali ezandleni kakhulu.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development uyaqala mhlaka 26 Mabasa uze uyephela mhlaka 30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso weZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki wayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye owethule lesi saziso kuthange eHarare. Mhlaka 26 kusiya ku 28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela iZITF Innovators Forum, iZITF Business Conference, iConnect Africa Symposium leDiplomats Forum. Kusukela mhlaka 29 kusiya ku 30 Mabasa iZITF izavulelwa uZulu. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhlaka 29 Mabasa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe Operation Dudula abachochozela udlakela oluqondiswe kwabo kuzabe ufuna abaphuma baphele kwele South Africa sebengenalala labo abathwala ukudla endaweni zokudlela ama restaurants bekuhambisa kwabathenga lokhu kudla ebulenjini beinternet. Lokhu kwenzakala izizalwane zakwele South Africa zisithi sizikhathele ngabo kuza ababathathela imisebenzi njalo bethengisa izidakamizwa besenza lobugebengu. Ukhiphe Stube usethulela lolu daba.
Umnumzana Ndlandla lakuzindlameni okhokhela inhlanganiso ye-Operation Dudula namhla wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zakwale South Africa zithathe ngamandla imisebenzi yalabo abathola ukudla okuthengwa ebulenjini be-intanethi yokuhambisa ezindlini lemisebenzini. Udlameni uthi inhlanganiso yakhe isithuthuna imisebenzi eminengi njengoba kukhanya engani uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa kafisa ukungenela kudaba lolu. UMnumzana Teboho Sikhondo isizalwane sakwale South Africa esisekela okwenziwa yinhlanganiso ye-Operation Dudula uthi abantu bokuza benza okungaqondanga elizweni lakwale South Africa.
Ukuthi baphushe le nto ukuthi izwe libe nomthetho ku-right. Mele umthetho urestore
no akona ukuthi azibafuna abafethu inkinga nje nabo abakhuzana makungaba khona ukukhuzana ukuthi mawazi ukuthi umkhaya wakhe akekho right umkhuzi ukuthi ngoba ekugcineni impi mayisuka abantu abasabheki ukuthi ubani uphumaphi sebabheka ukuthi wonke umuntu uyimlupho kahle kahle
lophuma ngaphandle.
Kodwa uthi kubi kakhulu okwenziwa ngabanye abantu kwele South Africa ababulala u-Elvis Nyathi e-Diepsloot.
Ukufa komuntu akusinto esingayikhondona leyo sithi into ungathi kufinja, no, umuntu lohambile akusiyona inja, futhi angeke nje kahle kahle ngivumeli njenjalo. Ngoba uyabona into eyenzekile, iproblem yazi iqala lapho nababudumi. Iqala la ku media. I-media inenkinga enkulu especially la South Africa, ngazi yaseZimbabwe. But i-media ya la South Africa iyona ifuela izinto ngesinye isikhathi. Uyabo? Then ekugcineni kuze kuphume lokuthi abantu vele abasenandaba. Yabona even ngasho ukuthi nalapho kunomuntu ovele ezinye izinto like kakhulukazi ezikhava ezenzeka makushone abantu base-South Africa abazikhava. Then makushone mhlawumbe umuntu wangaphandle bayazikhava. That's when le nto leyo enye yezinto ezidala ini ukuthi kube kutheleke upetroli emlilweni.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nonkululeko Sithole, isizalwane sakwale-South Africa esihlala e-Cape Town, othi abantu bakuza bayamosha kwele-South Africa.
Awukwazi ukuhamba uyongena esibayeni somunye umuntu. First of all, ungena ngokungemthetho. Secondly, uyaganga. Kunabantu abezela ngokungemthetho abamoshayo as they please. And then ngeke baze babanjwe ngoba abanama-documents. And then akusiwa amaZimbabweans kuphela amosha le country la. Ngihlala e-Kempton Park. Yabona manje kube kuthiwa ngisebenzisa i-Wi-Fi bengizophuma nale phone yami le nginibonise. Ama-Nigerians agcwele estradini afida iy'ngane zethu ama-drugs, athengisa ama-drugs, which is wrong.
Unkosazana Hlanjiwe Sithole odabuka kwele Zimbabwe uthi okwamanje kusobala ukuba umnotho wakwele South Africa uyabhidlika. Uyakhala ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza abenza imisebenzi ephansi labanye.
Say South Africa lana esasiyazi from kudala iyaphansi ayiphezulu, bekunanzelele kodwa benga-accuse ama-foreigners njalo ukuze ilizwe labo lirane kumele babonge la ama-foreigners, because amaZimbabweni athatha any job, ama-foreigners adubekile athatha any job, abangakwanisi ukuzenzela bona ngokwabo, abayifuni leyo msebenzi. Khathesi uthiwa kufele fele ukuba ngugadena. Ugadena sure ukudayisa amatamatisi ulalela umuntu isifazane sakuthena udayiselana amatamatisi. Kule msebenzi abangayilwela bakithi, abangayilwela belwelisane le-government ukuthi how liqhatshelana ama-foreigners, thina sikhona la sithwele izetifiketi zethu nanzi, kodwa liprise uyathatha abantu omakhelwane njani? Lokho kuyazwakala, hayikho lokho atshi lokho okuthi kubulawela umuntu ukuthi ungugadena.
Kulabanye abantu abadabuka eZimbabwe abethuswe umkhakaso we-Operation Dudula abathi sebebuyela ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingo-Gibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphithizela ukwenzakala kobulawayo phambilini kokuqala kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, ZITF, kusasa. Abatsha baseZimbabwe babikwa sebekhokhela ekusabalaliseni ulwazi lokucebisana ukwenqabela inkinga abahlangana lazo empilweni zokungahlaliseki engqondweni osokudala imikhuhlane yengqondo okuyisimo esengezelelwe yikuhlala ezindlini phansi kweziqondiso zokuvimba i-COVID-19 eze-lockdown. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abatsha eHarare baphakathi kwemikhankaso ejonge ukufundisana lokulimukisana kunye lokuqinisana kudubo lokungahlaliseki engqondweni osokutholakala ukuba sokubhakile phakathi kwabo.
We never know what you're going to go through tomorrow. We never know what you're going through today.
Osakhulayo okhokhela inhlanganiso e-Young People Mental Health Trust uTawanda Murepa uthi injongo yokusabalalisa ulwazi lokukhuthaza abatsha ukuba bethole uncedo ngoba sokulodubo elizweni kulandela isifo se-COVID-19.
According to Dr. Mashando from WHO, last year she highlighted that there was actually
50% spike.
Ngokusho kukadokotela Mashando owehlanganiso ye-World Health Organization, kube lokwengezelela kwe-50% kuma-mental health kwabatsha.
Uqhubeka ethi ukuphanana amacebo kuhle kakhulu ngoba benanzelela ukuthi iningi labatsha lifela ngaphakathi lingaphumi egcekeni ukuze bephathiswe bese sabela ukukhangelelwa phansi okuthiwa yi-stigma. Abatsha ngokwabo bathi isimo esinje sibachiya bezibona besalela muva kudale njalo ukuhlukumezeka okunje.
Singakhangela i-social media, i-Facebook lokunye sibona engani abanye benza kakuhle sibili okudlula thina.
Unkosazana Tali Romandaza wenhlanganiso wayephathisa kundaba ezifana lokungahlaliseki engqondweni okuthiwa ngama-neurological disorders nalabo abagcina ke besiba nemikhuhlane yengqondo kubangelwa yikusebenzisa izidakamezi. And Newe Foundation uthi ngaphandle kokulimukisana labatsha kuqakathekile kakhulu ukuba abatsha bephathiswe ngendlela engenza ukuba ukukhathala okunje abalakho.
Just create projects for them, like keeping livestock, doing a lot of activities, like creating recreational parks for them so that they can relax their mind.
Amathuba lendawo zokuzilibazisa sibatholise imisebenzi okungenza behlaliseke.
Ummeli wabantwana enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uChild Ambassador kuZimbabwe United Nations Association Zuna uNkosazana Shalom Pangabano uthi lo msebenzi mkhulu sibili njalo ugoqela labatsha abalenkinga yokungahlalisekanga engqondweni ukuze babonisane ngokwabo ukuba usizo lukhona sibili njalo kumele bathathe lelo thuba lokuthola uncedo bengabile enhloni loba ukwesaba ukuncediswa.
Our event is here to give free access to anyone because it's service above us. We are here to help the youth because we are
sisebenzelana lenhlanganiso ezincedayo ngakho lokhu kunikeza abatsha usekelo kungela mbadalo.
Iningi labathe eZimbabwe likhala ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okusungula inhlelo ezingabaphilisa ngendlela engcono okucinga-ke kubachiya bezulazula bengaselalo lethemba elakusasa elihle kugcine kukhokhelela ekuthini abanye babo bazibone sebelenkinga yokusebenzisa izidakamezi bengananzelelanga ngenxa yokuswela okukwenza. Uhulumende uthi ukusetshenziswa kwezidakamezi soluludubo oluphose lube lubhubhane kwele Zimbabwe okulilizwe elalingelalo loludubo lubhekelwa kuphela kumabonakude lusenzakala emazweni aphetsheya. Kungaleso sizathu sowabumba idale labaphatha intambo ele-Cabinet Committee lokulwisana laloludubo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bakhala ngokuthi bahlukunyezwe ngamapholisa ngomgqibelo ezijabane lapho lelo qembu eliye ladlala lele-FC Platinum emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders awusafikanga emaphethelweni ngomgqibelo ngemva kokuba kube lobudlwangudlwangu, kodwa umsekeli weqembu le-Highlanders uNkosilathi Phiri uthi leso simo besingavikeleka.
Akwenza le mandaba kubuhlungu. First of all, ama-supporters e-Highlanders kwangamelanga efike engene e-ground. Lokho vele it's a big no. But indlela amapholisa ayingena ngayi-situation it was wayward. Though ongalanide uje i-tear gas because situation yayisi-calmer down. After uje i-tear gas, baqhubeka futhi phandle outside the grounds bechaya ama-supporters leyo mgqubo e-black and white. No, unaphosa nxaba kwamele bebambe few individual abangenileyo bebavalele, not u-reacta ngokutshaya abantu outside the ground. No, that was uncalled for.
Umdlalo umiswe ngemva kokuba iqembu le-FC Platinum seliphiwe umbeko asekusele imizuzu engaphansi kwelitshumi ukuba umdlalo ufike emaphethelweni. Bezingutshikilobhanqa 1-1 ngaleso sikhathi. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwarira uthi laye uzibonele ngamehlo abalandeli beqembu le-Highlanders bedudulwa kabuhlungu edolobheni lasezishabane.
Umdlalo usimisiwe
Amapolisa aqhubeke noma sephandle echaya wonke umuntu owayegqoke ezimnyama lezimhlophe bechaya laba sezimoteni kwasuka baze bafika khona ngale edorobheni lasezishabana besithi abafuni umuntu edorobheni kungakhangela laphana bafike emavinkilini amakhulu athengise zokudla abantu sebedinge zokudla bachaya abantu abantu bakhijima sibili amakhilomitha angaba mhlawumbe 5 siya ku-10 bebaleka edorobheni beqonda ngendlela yakobulawayo.
Eyinye njalo intathela izindaba ezemidlalo umuzi wethu Hadebe uthi ukuphoselwa kwentuthu ehitshayo kufake labantu abamsulwa engozini.
Ngibona i-tear gas isuke yaphambanisa into eziningi ngoba isuke yasi-affecta ngisho labadlali benguqu ngoba iphoswe abadlali bamaqembu amabili wona lawo elokhu esenkundleni kwazokuthi lalabo-ke akade besemsebenzini abesibathi ngama-official broadcaster labo belokhu besathatha imifanekiso yabo lokhu kusenzakala. Ngibona-ke lokhu kuba yingozi enkulu kakhulu bekuqakathekile mhlawumbe ukubana kuqalwe kuvikelwe ama-players kuvikelwe labo-ke abasemsebenzini. Intuthu yona leyo ye-tear gas hayi sihoshile sibili sike sathwala nzima kodwa ayisincedisene labanye.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhangelelwe ukukhupha isinqumo phezu kwalo mdlalo wona umiswe kusele imizuzu eyisithupha okwawufike komlindi uyacina. Eminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League edlalwe ngempela viki edlileyo iphele kanje. Iqembu le-Cranbourne Bullets linqobele i-Randalls nge-1 kanya. Iqembu le-Dynamos linqobele i-Manyika Diamonds lalo nge-1 kanya. Ibulawayo Chiefs inqobe i-Wawa nge-1-0. Iqembu le-Triangle United linqobele le-Capes United nge-2-1. Iqembu le-10X linqotshwe ngeleyada nge-3-1. Iqembu le-Harare City le-Black Rhinos abe ngujikelo bhanqa 0-0. Iqembu le-Chicken Inn linqobe le-Bulawayo City nge-1 kanya. Kuthi iqembu le-ZPC Kariba linqotshwe nge-1 kanya ngelengezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Dynamos yilo eliyale lilokhu liphezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-26 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Chicken Inn lona elihlezi endaweni yesibili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo Joseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota ebikwa kuyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2022 uyaqala kusasa koBulawayo. Abalandeli beqembu lenguqo ele-Highlanders bakhala ngokuthi bahlukunyezwe ngamapholisa ngomgqibelo eshabane lapho lelo qembu eliye ladlala lele-FC Platinum. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngukatsetis Jeremiah sisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.